Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri veboka revechidiki muZANU PF vanodoma vanhu vavanoti vari kuita uore wakanyanya munyika. Kunyange hazvo vana chiremba vadiki vakati vave kudzokera pamabasa, zvinhu hatisati zvave kunyatsofamba zvakanaka pachipatara chemupilo muBulawayo, chinove chipatara chikuru chechipiri munyika. Kutongwa kwemutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scala havari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro nechisimba kunotanga mudare High Court kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vana chiremba vadiki vakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti vave kudzoka pamabasa, zvinhu zvinonzi hazvisati zvave kunyatsofamba zvakanaka pachipatara chemupilo muBulawayo, chinove ndicho chipatara chikuru chechipiri munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Asvika Studio 7 pachipatara ichi pakati penguva dza12 na3 masikati pange pane madhokotera anoverengeka navana mukoti vakawanda vange vachiona varwere kusvika muzvinorapa varwere vachibva kumba kana kuti casualty neoutpatients. Vamwe vana mukoti vange vachionawo varwere mumawadhi akasiyana-siyana. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ave nemazuva maviri achiuya kuzoona hama yake iri kurwara pachipatara apa, uye ati haazi kugutsikana kuti vana chiremba vadzoka pabasa nemwoyo yavo yose, achiti hama yake iyi haisati yanyatsotaurirwa navana chiremba ava kuti iri kunzwei.
Ndauya kuzoona murwere and it's my second day today. Pandamubvunza murwere kuti uri kumboatendwa here, tikanzi hongo madokita atombouya zvavo, but vanga vachingotaura ivo pachavo and they did not explain to him what the illness is all about or what they have discovered. I'm not sure whether they are carrying their duties effectively.
Mumwe womurume angozvidoma nezita rekuti Nyoni atova nehama yake iri muchipatara mekare. Vanyoni vati hama yavo iyi iri kuonekwa navana chiremba, asi vati dambudziko nderekuti vari kunzi vanotenga mishonga sezvo mishonga iyi isiri kuwanikwa pachipatara ichi.
Tataiva kuona murwere nhasi. Ai, vana chiremba vari kushanda, asi nyaya iripo ndeyekuti pano vatenda vari kutadza kuwana zvinhu zvekuvarapa, mishonga haisi kuwanikwa, asi vari kuzvi zvava nepavarogora napo kuti vavabatsire. Ndo nyaya iripo yatosangana nayo. Matebles ari kudikamwa ati akuti unotenga.
Dr. Mtavisi Bebe, munyori wempilo Doctors Association, variwo nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, vaudza Studio 7 parunare kuti vana chiremba vadiki vave nenguva inosvika mwedzi vadzokera kubasa. Asi vatiwo sekuziva kwavo, zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvikuru munyika, vachitiwo pane vana chiremba vadiki vanosvika 53 vakasiya mabasa munyika mose, uye kune vamwewo vakawanda vari kuda kusiya vachienda kumafuro manyoro. Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabande vaudza Studio 7 kuti havasati vave kukwanisa kutaura kuti zvinhu zvakamira sei, uye kuti ndivana chiremba vangani vadzoka pabasa kusvika pari zvino sezvo vachiri kuita ongororo. ama bande watu wanofara kuti munguva pfupi yapfuura chipatara chavo chakakwanisa kuwana magwenya emagetsi anoita kuti michina inobatsira kurapa vane chirwere chegomarara ishande isingakanganiswe nekuenda kwemagetsi. Vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira varwere zvikuru.
Takakwanisa kupedzisa kuita installation ye equipment yatingadidzeyo kuti UPS, uninterrupted power supply. Ye mishini inoita kuti magetsi aende kumishina akaenzerana asingakanganisi kushanda kwemashini. Inobatsira futi kuti kana magetsi akaenda, mishini iyoyo inoramba ichisupply moto kusvika mishini yanyatsodzimwa zvakanaka kuti isafe. Saka tinotarisira kuti zvichabatsira varwere vedu vanenge vachida kurapwa zvekenza. Zvinofanira kuti zvivaitire zvakanaka gore rino.
Chipatara chemupilo chaive china vanachiremba vadiki 204 uye panguva yekuramwa kwavo mabasa vanachiremba 51 ndivo vakadzingwa basa. Vanoziva zviri kuitika vanoti zvinhu hazvisati zvave kunyatsofamba zvakanaka nekuti vaive vadzingwa ava vanofanirwa kutanga vanyatsodzorwa pabasa zviri pamutemo uye izvo zvinogona kutora nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Magweta rikumirira mutevedzeri wasachigaro wemusangano weMDC vaJob Scholar aisa chikumbiro chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende nechisimba iraswe, achiti vaScholar havana mhosva yavakapara apo kutongwa kwenyaya iyi kwatanga nhasi mudare repamusoro reHigh Court kumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Amai Beatrice Mutetwa avo vanga vachitungamirira magweta avaScholar vaisa chikumbiro ichi kune mutongi wedare remasvingo vagarai nesumawadze vachiti vachuchisi vakadoma mhosva isiriyo panyaya iyi yekuti vanoda kubvisa hurumende nechisimba ivo vakati vanoda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gore ra2023 risati rasvika. Mai Mutetwa avati mhosva iyi haisiriyo nekuti kubvisa vaMnangagwa pachigaro hakusi kubvisa hurumende sezvo vaMnangagwa vari voga vasiri hurumende. Munyori wezemutemo muMDC uye vari gweta vaInnocent Gonese vati chikumbiro chaiswa ichi chichapuwa mutongo nemutongi wedare musi wa14 kukadzi gore rino.
Nekuti samagweta tichitungamirirwa namai Beatrice Mutetwa vanova lead council wedu makaita inonzi exception pachirungu kutaura kuti hapana nyaya kuti zvakanyorwa nevachuchisi zviri muchajiti. Chero chaa chiri chokwadi hazviburitsi kuti pane mhosva inenge yakaparwa. Havasiri munhu akapara mhosva, vaScholar munhu anoita zvematongerwo enyika. Zvavanga vachitaura zvinenge zvakanangana nezvematongerwo enyika. Pamutemo zvinobvumidzwa kutaura kuti bvisai mutungamiri anenge achitonga nehumbindi njoga. Pamutemo zvinobvumidzwa kuti zvakaita fanika vana impeachment nezvimwe zvakadaro. Saka exception yaiswa mudare ndeyekuti hapana nyaya. Saka vaScholar vakati vanzi vapupure kuti vataure kana vafakazi vataure chakumbira kudare kuti nyaya ngairaswe pasina kutombo.
Taurawo padare apa rimwe gweta uye vari mumwe wevatedzeri vemutungamiriri weMDC vatendai biti vati kana mutongi akatendera chikumbiro kwenyaya iyi kunoenderera mberi.
VaScholar vakachajwa nemhosva yekunzi vatyora section 22 Criminal Codification Act. Section iyi inotaura kuti iwe ukataura kana kuti ukada kushanda nevamwe kuti ubvise hurumende unobatwa nemutemo unewokuchengerwa 20 years. Mnangagwa asiriyo hurumende, saka Scholar hafana kuchajwa nenyaya yekunzi ada kubvisa hurumende nekuti kuti Mnangagwa abve hasizvii zvakafanana nekuti hurumende gaipi. Saka it's an pachirungu inonzi exception, technical point. Saka technical point ichanzwikwa judge achanyora musi wa14 February 2020.
Vabiti vati chikamu 22 cheCriminal Law Codification Act chakanzi vaScholar vakatyora chakashandiswa zvisizvo nekuti zvakatarwa navaScholar kumasa yavari kupomerwa. Magweta anoti vaScholar semunhu wezvematongerwo enyika ari nhengo yeparamende anobvumirwa nemutemo kubvisa vaMnangagwa pachigaro asla chitezera bumbiro remtemo asla chichizvapikisa chikumbiro chemagweta avaskala vachiti vaida kubvisa vamunangagwa pachikaro nechisimba zvichakadaro vatsigire MDC vasora vachita hwakiti nagonzo nemapurisa ayo angati vadzinga padare iri vatsigiri vakawanda ava vanga vachiti vauya kudare kuzopa rutsigiro kune mutedzeri wasachigaro wavo zvekuti vasadza imba inotengerwa mhosva zvekupfachukira mutauriri weMDC vadaniel molokele vashoropodza mapurisa ayo anga akapakatira zvombo uye ane
hasi criminal but munhu wevanhu saka vanhu vauya nhasi nekuzara kumasvingo vari kutoratidzira kuti nyaya yekuendesa vasikala kumatare haisi nyore nyaya iri saka seMDC tiri kutsigira vahonorable sikala ndozvimwe zvinonetsa munyika yedu yezimbabwe kuti vanhu havachatendegwe kutomira mumugwagwa because kune dzimwe nyika munotogadziriswa nemapurisa acho kuti garai apa mugare muite oda mapurisa vari kutodzinganira vanhu vauya kunosapota honorable sikala ndiyo demokrasi yacho saka hatina kuzvifarira zvachose izvozvo
munyori anoona nezvegwara remusangano mubazi rehdk muMDC vagotirikuraone vanga vari vamwe vangachidzingirirwa nemapurisa vati mapurisa ari kutyora kodzero dzavo
kutanga isusu sechidiki vavhery clear kuti isu tine kodzero dzedu dzatinopuwa nebombero remutemo wezimbabwe kodzero dzekungana patinoda korodzero dzekusapota watinoda so zvaakaona chaa mapurisa zvekuti dzingirira remamboma nabhataristiki isusu sevachidiki MDC tinoti isusu we are not going to bow down hatizizovapfugamira tichivaomberera maoko vachidzingirira misi nenguva we will resist ndo zvamaona zvazviitikapo isusu hatii very clear kuti aiwa isine kodzero dzedu imi ichai zvakuendesa sebasa renyu hatisine kodzero redu so but isusu we condemn action yemapurisa which is partisan mapurisa anoa mapurisa ebato rezanu pf haasi mapurisa anosevha zvido zvemazimbabwens isusu expect polisi isiri political polisi inosevha maindresi ana vezimbabwe
izvi zvatsinirwa nemumwe wechidiki muzvare alaika time avo vati vange vauya kutsigira mumwe wavo murunyararo
sevechidiki tinoona zvakaitwa nemapurisa hazvina kunaka bcause isusu hatinambokonzeresa violence ivo ndivanga vakuda kuti takatokonzeresa kuti tiite ruzha bcause vanga vari kuuya kuda kutidzingirira kutidzivirira kuti tidi tive nomufaro wedu isu tatangouyawo hedu kuzovaona navp vedu tichiobetseranawo navo sevechidiki
mutauriri wemapurisa munyika yose assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 parunhare kuti havazivi nezvenyaya yekudzingwa kwevanhu padare nemapurisa asi vachiti vatotanga kuzvinzwa nesu patavabvunza nezvayo mutongi wedare vamawadze vati vanoda mazuva akawanda kuti vanzvere chikumbiro chaitwa namai mutetwa nevamwe vavo chekuti vasikala varasirwe nyaya iyi vachiti vanozopa mutongo wavo musi wa14 mwedzi uno ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
vamwe vatungamiri veboka revechidiki rezanu pf vaviri nhasi vadoma vana muzvina bhizimusi vatatu sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika izvo vanoti zviri kukonzera kuti veruzhinji vadye nhoko dzezvironda mutori wedu wenhau thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
vashaura nevatori venhau muHarare nhasi munyori mboka revechidiki rezanu pf youth league valouis matutu pamwe nomurongi wemisangano muboka iri vagodfrey tsenengamu avo vati vanga vachitaura vakazvimirira vasina kumirira bato ravo vapomera vakuda tagurei vesakunda holdings vabilly rottenberg vegreen fuels nemutungamiriri wegrain millers association of zimbabwe vatafadzwa musarara mhosva yekuita uori hwakanyanyisa zvavanoti zviri kukonzera kuti vashoma vazvimbe matumbu nekuguta veruzhinji vachinhonga ngasvosve nemuromo vamatutu vati vari kuita uori hwakanyanya ndivatagwirei avo vavapomera mhosva yekupihwa basa rekutenga zvose zvinodiwa nehurumende voshandisa mukana uyu kuita uori vachitiwo zvinoshamisa kuti vatagwirei ndivo voga vanongopihwa matenda nehurumende kuburikidza nebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe vamatutu vatiwo vatagwirei ndivo vari kuisa mari pamusika mutema zviri kuita kuti uremu hwemari yemunyika hudzikire uye upfumi hwenyika huwire pasi
gainimbotaura pamusoro pemunhu data grey momuziva nishuviro yangu kuti ndinyatsokuzvisa kuti chinoita kuti ave iye no supplier fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongorogwa akanzvenga nzvenga hapana paasiri including the money that is in the streets it is coming from him well we are waiting for him to discipline that because we also do these things after doing a lot of research How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not sure, 500,000 cash. Withdraw monies, amounts are not sure, 500,000 cash. To do what? At some point in time,
hatina kukwanisa kutaura navatagurei kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa nekune rumwe rutivi vatsenenga muvapomero vavaRotenburg mhosva yekukonzeresa kushayikwa kwemafuta edzimotokari munyika sezvo varivo voga vane kambani inobvumidzwa kusanganisa mafuta neethanol kana kuti blending.
Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rotenburg ane monopoli ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Mandatory blending. Zvekuti munhu wese, vanhu wese vari kuzviziva kuti zvino zviri kuitwa izvi. Hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly? Muno. And achidhurisira nyika.
Vamatutu vapomero vamusarira mhosva yekuita uori huri kukonzera kushayikwa kwehupfu muzvitoro.
There's the second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu. Variko kuimbota chibage, variko kuchigaya. But there comes the problem. Hupfu wakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu. But when people are queuing for millimeter, then you tend to wonder what is really taking place.
Hatina kukwanisa kutaura navamusarara navaRotenburg kuti tinzwe divi ravo pamhosva dzavapomerwa nevaviri ava. Asi mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vati havasi kuzotaura nezvenyaya iyi kudzamara vamatutu navatsenengamo vaunza umbo hwezvavataura. Nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zviri pachena kuti nyaya yehuori ndiyo iri kuisira upfumi hwenyika pasi kwete zvirango izvo zvinogaro chemwa chemwa nazvo nehurumende yava Emerson Mnangagwa.
Madiki aZanu PF ari kutadza kuarticulate nyaya yavo, ari kutadza kuchidza nyaya yakakonzeresa masanctions, because kana vachitaura zvavari kutaura kuti pane serious corrupt, pane huori wawandisa muZanu PF structures and government, it actually zvinopikisa zvavari kutaura kuti nyika iyi iri kutadza kusucceed economically because of masanctions. Zvokutoratidza kuti vari kubvumirana nesu kuti nyika iyi inotadziswa butiriro necorruption ripo mugovernment.
Mashoko avagumbo aya anowirirana nemiriri weAmerica muno vaBrian Nichols, avo vakati kupfunya chisero kwaita uori munyika ndiko kwaita kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU PF vachafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vatsenenga muna vamatutu havana kunyatsobuda pachena zvakanaka nenyaya yavo.
Zvinozikanwa munomo mune mafigures ari panosvika kuma 98 billion yakaluza nekuda kumasanctions. Kuti vazvisiya zvinhu, saka kungoratidza chete kuti havana kunyatsoita research yavo. Ngavambodzokera vane tsvakurudzo. Zvinhu zvinotaridzirwa kuti Youth League ibandiko remusangano guru pamaorganza aripo ese Women's League, Main League neYouth League. Kana ivo votaura zvinhu zvavo zvinechida kuti zvinyatsoteerereka. Zvine mafigures zvichiratidza kuti vakomana vakaenda kuchikoro vakagara pasi vakaunza mumongo wavo vakati no, izvi ndizvo zvataunza izvi.
Vatsenenga muna vamatutu vati vana muzvemabhizimusi ava vari kufamba vachishandisa mazita evakuru muhurumende kusanganisira vamunangagwa, izvo zvisiri zvechokwadi kuti vaite zveuori. Vamatutu vati vamunangagwa havasi pasi pevavanoti makoronyera ava. Vatiwo vari kushushikana nekuti vezvemitemo kusanganisira vekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission havasi kuita basa ravo nemazvo, vachiti vari kufungidzirawo zvakare kuti vamwe vavo vari kuita zveuori kuti vanenge vaine mhosva dzeuori vasabatwe nemhosva dzavanenge vachipomerwa. Sachigaro veZak amai Lois Matanda Moyo vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi amai Matanda Moyo vakaudza nhepfenyuro yeZBC svondo rapera kuti komisheni yavo iri kushanda zvakasimba kuti vose vari kupomerwa mhosva dzeuori vavharirwe mumajeri. Zvichakadai, vamatutu navatsenengamu vati vachaumba gungano reveruzhinji rakanangana nekurwisana neuori risinei nezvematongerwo enyika, vachiti uori huri kuitika munyika huri kukanganisa raramo yemunhu wese chese zvisinei nokuti munhu anotsigira bato ripi. Vaviri ava vati vanoziva kuti nyaya yekurwisana nehuori iyi ine makuva pasi, asi vati vakagadzirira sezvo vachiti vari kurwira kuti veruzhinji vagute munyika zvisinei nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Dare reSenate riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringa dare reCongress kuferefeta nyaya iyi. Vadare nhasi vachange vachipa maonero avo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa vhoti yekuti vaTrump vabviswe pachigaro here kana kuti kwete. Vhoti iyi ichaitwa nemusi wechitatu. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaDan Moyo.
Nhasi tichaona masenators achiungana kuti vataure pachavo maonero avo nenyaya iyi impeachment, kuti vari kuona sei, vada kuti zvive on record maonero avo nenzira yekuvhota kwavakaita musi weFriday pavakavhotera kuti kusaitwe mawitnesses. Vada kuti vaexpress. So I think each senator achapuwa 10 minutes kuti ataure. Varipo vari 100 of them. Saka we hoping to see session yacho iyoyo, and I think vachange vachadecide futi whether vada kuti izviite public here kana kuti vada kuti vataure pachavo vega muprivate, vachigadzirira musi weWednesday pavachatonovhota manje whether Trump omufanira kubviswa muofisi here kana kuti ogara.
Tichiona kuti maRepublicans takavaona vachihwina pavhoti yekuti pasaunzwe vafakazi, munoona pane chichasanduka here pavhoti ichaitwa nemusi wechitatu?
Hationi, because maRepublicani vari kubatana. Vamwe vacho vari kuvhuma kuti hongu Trump akatadza, asi hationi kuti punishment yacho ingave yekumubvisa muofisi. So machances ekuti vangachinje, because panotodiwa 2/3 majority kuti abvisiwe. Saka maRepublicans vanayo 2/3 yacho, because variko vari 53 compared to maDemocrat vari 47, and there is a chance mezwa tiri kunzwa kuti panogona kuti mamwe maDemocrats ari mumastates aya ari moderate vanokwanisawo naivo kuti vavhote kuti Trump asabviswe, kuitira kuti vasaluze support kumadistricts kwavo.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika?
Chakakosha maonero angu chingadzidzwe neZimbabwe ndechekuti simba riri kuvanhu, harisi mupresidency. Kana nyangwe uri president unogona kutongeswa kana wakanganiswa.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaDan Moyo vachitaura naMarvelous Musanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia yatara kuti dambudziko remhashu kana kuti wiza dziri munyika iyi, idzo dziri kupedza zvirimwa, idambudziko renyika yose. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kuita nhaurirano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky muKiev dzekuti nyika mbiri idzi dzitengeserane. Veruzhinji vari kuyambirwa nenyanzvi munyaya dzeutano kuti vagare vachisimbisa miviri yavo kubudikidza nekuita mitambo pamwe nekusadya chikafu chine munyu wakawanda, kuitira kuti vasabatwa nechirwere chehigh blood pressure icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Munashe Mandisodza mudzimai ane muviri mudiki uye vachigara kuWestley muHarare. Amai Mandisodza vane dambudziko rechirwere cheBP icho chakatora nguva yakareba kuti vazive vanacho, sezvo chirwere ichi chisingaratidze kuti chanyuka sezvinoita zvimwe zvirwere. Mumwe mugare wemuharare vaElliot Mupesi vanoti munhu akagara kwenguva yakareba vachinwa hwawa pamwe nekugocha nyama vachidya apo vainwa doro nevamwe vavo. Izvi zvakaita kuti vapedzisire vava nechirwere cheBP makumbo avo achigara akazvimba nepamusana pechirwere ichi.
Kucha papa ndaidya nyama iyi tichisa sauti yakati wandei nekuda kwekuti ndaimwa hwawa. Sauti iyi ndaidya kudya iyi yadzikira chainye kudya makumbo angu asati achiri kuzvimba hawa.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Caldwell Munjoma vanoti ichokwadi kuti kudya munyu wakawandisa zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti munhu azoita dambudziko reBP.
Munyu ukanga uchitorwa wakawanda nguva yega nguva yega yega nechikafu kwenguva yakareba unoenda kundokonzerawo kuti tsinga dzemumuviri dzinge dzichikuya kunonzi kushiringa kuita naro dzikanga dzadzikira kudaro dzadzikira kudaro tsinga dzinoendesa ropa kubva kumoyo kuenda kuma organs zvinokonzera BP.
Dr. Munjoma vanoti vanhu vanoputa fodya pamwe nekunwa doro zvakapfurikidza ndivo vamwe vevanhu vanobatwa nechirwere cheBP. Vanoti kuputa fodya kunovhiringidza kunzwa munyu izvo zvinozoita kuti vawanze munyu muchikafu chavanodya. Dr. Munjoma vanoti vamwe vanhu vanobata chirwere kubva mudzinza ravo sezvo vachiberekwa vaine majeans ane chirwere ichi. Dr. Munjoma vanoti tsvakurudzo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuAmerica inoratidzawo kuti BP inonyanya kubata vanhu vatema kudarika vachena.
Ongororo dzakaratidza kuti kuwanikwa kweBP kuri pamusoro kupfuura kwemarudzi evarungu. Izvi zvakasokonfirmwawo zvakare kuAmerica kwamunoziva kuti kunogarisana varungu nevatema munyika imwe chete.
Dr. Munjoma vanoti sezvo vanhu vatema vakaonekwa kuti ndivo vanonyanya kubatwa nechirwere ichi vakazodya chikafu chisina utano zvinobva zvanyanya kuvhiringidza utano hwavo.
Rudzi rwako semunhu of African origin unonga utori ne higher risk yekuita blood pressure yekudevelop high blood pressure kupfuura marudzi for example echirungu.
Dr. Munjoma vanoti chirwere cheBP chinonyanyawo kubata zvakare vanhu vane muviri yakakurisa inonzi pachirungu obesity vasingatwasanudze mitezo yavo kuburikidza nekufamba kumhanya nekuita mitambo.
High blood pressure inogona kuwanikwa muri mudzimhuri iya yatinoti inheritance kana kuti inogonazve kuwanikwa kubudikidza nekunge uri kuita magariro yatinoti lifestyle asina kunaka asina utano. Apa ndinoreva ndakatarisira mukudya zvisina utano nemukushaikwa kweexercise nemukuregedzera mwiri uchingokura yainonzi obesity.
Ongororo yakaitwa nesangano reAmerican Heart Association inoratidza kuti BP ndiyo chimwe chezvirwere zvinokonzera kuoma kwemitezo kana kuti stroke. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nemunyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva sezvo vaviri avo vakange vasiri kudayira mbozha nhare dzavo. Asi ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanorarama nechirwere chehigh blood pressure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvenyaya yehuori uo unonzi wauraya nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatungamiri veboka revechidiki muzano PF vanodoma vanhu vavanoti vari kuita uori hwakanyanya munyika. Kunyange hazvo vana chiremba vadiki vakati vave kudzokera pabasa, zvinhu zvinonzi hatisati zvanyatsogadzikana pachipatara chemupilo mubulawayo. kutongwa kwemutewedzeri wasachigaro weMDC vaJob Skala avari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavamunangagwa vano kunotanga nhasi mudare High Court kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamii na Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.